Chiripo ndechekuti pakata nguva SADC yakatanga ine donzo rokuti nhengo dzeSADC dzese dzitsigirane pamitemo yese pamwe kuti mapolisi anofambirana nezvekugadzirwa kwembatya dzingati industrialization, infrastructure zvemagetsi, marodhi, democracy, politics zvese zvakabatana zvakadaro. Saka kana SADC yagara ichisangana zvakangonakawo kuti zvinhu zvacho zvinge zvichishanda zvese nokuti tonzwa kuti kune musangano weSADC uri kuuya. Ndinodairira kuti vakuru vacho vagara pasi vakaona kuti zvavanoronga zvinofambirana nezvidonzo nemaobjectives eSADC industrialization.
Makambani emunyika agara anochema kuti magetsi hamuna, mari yekunze inonetsa nezvimwe zvakadaro. Munozoona here paine zvinozobatsira makambani azvinobvawo musangano ichishora matambudziko ari munyika?
Chiripo ndechekuti dambudziko hatinaro muZimbabwe isusu. Zvatinotaura nezvatinoita muZimbabwe hazvipindirani nedzimwe nhengo dzeSADC. Saka kana ivo vachiti vakuru vacho vachiti kana vakaita gungano reindustrialization policy, kana vakatadza kugadzira gungano rematongerwo enyika redhemokrasi maelections gore rakapera nemakore eka adarika, zvinoreva kana vachitadza kugadzirisa utongi hwenyika hwenhengo yavo yeZimbabwe, havangabudirire kugadzira zvinofambirana nezveupfumi. Nekuti zvete izvi minin'a zvakabatana. Hakuna industrial policy inobudirira kana political policy kana democratization policy yakananga mudondo. Saka zvese zvavari kuita zvese iko zvino ndezvenhando yokuti vakatadza kugadzirisa utongo hwenyika gore rakapera.
Toona kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe vari kutora usachigaro hweSADC mwedzi unoya muna August umu. Pane zvazvingashandurawo here munyaya dzemaindustiri kana dzemashandiro emakambani emunyika?
Kuita sachigaro weburial society hazvina kufanana kuita nasachigaro weGoogle kana kuti weAmazon. Ava mukuru vari kutora sachigaro weSADC avo zvavangofanira kuti ndisachigaro weburial society, nekuti nyengo dzacho dzese hadzifungirani nemafungiro avanoitawo. Saka havana yatingati integrity nerespect kubva kune dzimwe nhengo. Saka kana vari chairperson vasina integrity, vanonzi vasina legitimacy, nyange foreign direct investment inofambirana nekufarira gungano reSADC hapana chinobuda. Saka tinyango dzedu kuitawo sachigaro asi mahungwe kana timombe dzamatope dzakaihumba tichiri vakomana kushurugwi dzisingakumi taitoita kutodzikumira. Saka vari kukumira mombe dzamadhaka, vari kutaura nezvokuti usachigaro hwacho huchatibatsira.
Asi idzo nyika makambani emuZimbabwe ari kubhenefitawo here kana kuti ari kuwanawo here cheuviri kubva muSADC imomo?
Kune magungano akati wandei anofambirana netrade vana COMESA, Africa Free Trade Area. Kwese kokoko mungatatadza kuti tinge tichipindirana nazvo, nokuti isusu industrialization policy yedu nezvatinoita mainvestment policy yedu haafambirani nedzimwe nyika dzatakatenderana nadzo, nokuti isusu tine inonzi credit risk iri high. Saka nyange nhengo dzikangosangana dziri dzega makambani emuno zvangu pano tiri kuHarare show makambani achingodisa zvinhu zvaanazvo, zvinoda zvitani zvagadziriswa inenge iri zvinhu dzeta industrial policy inofambirana nemamiriro anoiswa magadzirirwo eupfumi hwenyika yedu. Saka sezvandangoreva kuti aiwa vari kusangana vari vega munomu, vari kungosanganawo tinyangoti iHarare show yatikurumidzei kuuya.